vachivhura musangano wepolitpronasi vamunangagwa vatenda nhengo dzegungano iri vakadzikurudzira kuti dzirambe dzakamira nebato.
No matter our portfolios in future, let us remain unflinching and consistent as loyal, patriotic and committed members of ZANU-PF, emboldened by the fact that in our party, leaders at every level are servants of the people.
Tinofanira kuramba takazvipira nekuramba takamira nemusangano zvine nezvigaro zvatichapiwa mune ramangwana. Izvi tinozviita tichiziva kuti mubato redu vatungamiriri vanoshandira vanhu.
Musangano wanhasi uchatambira gwaro reCentral Committee richaturwa paCongress pamwe nekutambira zvakabuda musarudzo dzeCentral Committee masvondo maviri apfuura. Vamunangagwa vati kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemaby-election dzakaitwa kunzvimbo dzakaita seInsiza neMatovo mukupera kwesvondo kunoratidza kuti ZANU-PF ichakunda zvine musindo musarudzo dza2023. Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti kuInsiza neMatovo kwakashandiswa mhirizhonga uye izvi hazvisi kuzoitika musarudzo dzegore rinouya.
Asi kwatinoenda kusarudzo dza2023 nyika yese tinenge taita vipolo number 1 tinenge tadiploya mapisa ambasadas hatichabvumi zvemhirizhonga nekutyidzirwa nekurohwa kwevanhu. Munhu wese anoita mhirizhonga tinobata toendesa kumapurisa so that mutemo uite taking course number 2. Tinogadzisa nyaya yekuti munyika muno munofanira kuita mareform inonesa zvichipisa asi munofanira kuita.
Vamunangagwa vatiwo kuparurwa kwesangano reTeachers for Economic Development kunofanirawo kubatsira ZANU-PF kutsvaga rutsigiro uyewo zvinofanira kuitwa kune vamwe vashandi vari mumapazi akasiyana-siyana. Kwatove nemamwe masangano akaita sePastors for ED, Young Women for ED, Health Workers for ED neMahwindi for ED. Vamunangagwa vatendawo nyika dzemusadic neAfrican Union nekukurudzira kubviswa kwezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe.
Men, various stakeholders, such as religious organizations, students, the media, and the various economic clusters, for their unequivocal calls for the removal of the illegal sanctions imposed on our country.
Ndinotenda vese, kusanganisira vedzisondo, vadzidzi, nevemabhizimusi, avo vakatibatsira pakukurudzira kuti zvirango zviri kunze kwemutemo zvatakatemerwa zvidziswe.
Asi vakatemera zvirango izvi vanoti hazvina kutemerwa nyika asi vatungamiriri vehurumende vavanopomera mhosva yekutonga nedemo. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma nhengo itsva dzedare repolitburo pacongress iyi iri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuumba upfumi hweZimbabwe pasina anosarira kumashure kana kuti building a prosperous Zimbabwe, leaving no one and no place behind. Vamunangagwa havasi kutarisira kukwikwidzwa pachigaro chekutungamira bato iri uye kuti vapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya vakarimirira. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kudoma kwavamunangagwa nematunhu ese munyika kunoratidza kuti utungamiri hwavo hunofarirwa mubato ravo.
Saka maprovhinzi ese emuno muZimbabwe akati tinomira nemi purezidhendi ndimunomirira pati. Saka ndokutoshatwa kwavaitoitwa ikoko hazvirevi kuti havasi kukwikwidzwa. Pakatoshayiwa unovakwikwidza nekuti maprovhinzi ese anenge akatogara atotenda kuti ndiye vatinavo vozondozadzisazve izvezvi pano pakusipasipapo.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti ZANU-PF inogona kukundwa musarudzo dza2023 kana pakasaitwa mhirizhonga.
Chavari kutaura ndechekuti 2023 election vanoda kuita musindo. But mukacharira maelection wai kubuda kwaakaita akapera svondo rapera yemunanamato victory yavo yokumusha yanga iri nharo. Kana victory yeyo ikaita as narrow as it was, cause yama victory anenge achibuda munana Harare, munana Danga Mvura, munana Mpare, munana Budiriro ane high difference, vanodyiwa maelection naJamisa.
Congress iyi iri kuitirwa muHarare uye iri kuenderera mberi mangwana pachiitwa musangano weCentral Committee uye ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.